Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo kubvumbi 21 2024 makatirira kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinenge tasvika pane zvataitsemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa.
Governor weReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazigi yapera kudhindwa.
Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefiwok hurumende iri kuramba right saka zigi inherera haina mubereki saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereki enova hurumende ko isu chedu chipa muchatodhongi nebere
asi vamwe vanoti mari iyi kupedzera hoko padehwe retsindi tichakupai zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi Ii ndiyo mimwe msoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG yatodhindwa uye yangomirira kutanga kuparurwa nemusi wechipiri svondo rinouya. Vamushayavanhu vazivisa mashoko aya kubepa nhau reSunday Mail nhasi. Asi mari iyi yatotanga kukonzera gakava guru munyika vamwe vachiti kupedzera hoko padehwe retsindi asi vamwe vachiti inoshanda. Vamushayavanhu vanoti vane chivimbo chekuti mari iyi ichashanda sezvavakatarisira. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Zvakakosha nekuti kana makaterera mukanzwa zvanga zvakutomutsa bongozozo muvanhu achiti komari yebepa yacho iripi toda kuiona nokuti vanhu vanoda chavanobata muruoko saka ndinoti inini tinenge tasvika pane zvataitsemerera ziya tichigone kunge tichisangana nemari iyoyo yebepa tichishandisa asi hazvinei nekuti mari yakanga nokuti mari yanga ichitoshanda yemazigi kutaura kuno iri kutoshanda
munorevei apa mukatsanangura
iriko mari yemuchadenga iri kutoshandiswa ndini ndakambotsanangura paya ndikati mari yakanga yawanda muZimbabwe imari yemuchadenga ndiyo yatanga tichishandisa yebepa iyi yanga yatosara shomanana zvokuti yakanga yakutongoshandiswa pashoma mumakombi kutenga pamisika ndo zvayanga yangosara ichiita nokuti yanga yasara iri pasi pechikamu chimwe chete kubva muzana less than 1%. Saka ndinovimba uya kwaichaita nedzikamo inenge yavapo zvinogona kunodzoredzera chimiro cheupfumi hwenyika chemari yedu yenyika nekuti izvo zvanga zvatosara zvaita kuti tanga tisina mari yebepa yekushandisa hachizicho chimiro chinotarisirwa. Tinotarisira kuti nyikawo inofanira kunge pamari yayo yekushandisa inenge iri yemuswe yekubata.
Nyika ingade mari yakawanda zvakadii?
Zvikamu zvingabva pagumi kusvika pagumi nezvikamu zvishanu kubva muzana 10 to 15%. Inganzi ndiyo mari yatingafunga kuti inga mari ngatindi siramberi senyika.
Asika va gwanyanya vamwe vari kuti mari inenge yatotanga kushaya simba tichitarisa zviri kuitika pamusika wemukoto apa.
Sekutaura kwamaita mukoto and kune vamwe vanomhanya kungoreva kuti mutengo wemari wasvika papi zvisinei nezviri kuitika pasi apa. Tinoona vanhu muzvitoro vanhu vari kungotenga nemitengo chaiyo iri pamari pamutengo wemari chaiwo chaiwo pabhanga guru rehurumende.
Avo vanga vari chipanga mazano chereserve bank of Zimbabwe kana kuti RBZ vapersistence gwanyanya vachitaura vari parunare kuchina. Sezvo tichitema tisina divi retakarerekera, tabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano avari kunzi nevamwe muzanu PF kusanganisira mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa ndivo vevamwe vari kukonzera kuti zig ishaye simba nematauriro avari kuita vachiishora.
Vamutsvangwa vari kutaura zvenhema, vane shungu dzakawanda musoro mwavo. Kushaiwa simba kwemari yeZimbabwe hakuna kutanga nhasi, wakatanga 1997 musi wa14 November, ndaitowa form 3 ndanga ndisika tozivi chinonzi economics ndechipi. Saka havagoni kuti kushaiwa kwesimba kwemari kwemakore atakasangana namakore 26 tadosvika 27 years. Ndimugano ari kushoropodza nekuti pakati apa takarasikirwa nemari dzakawanda dzinonzi Zimbabwe dollars takabva nazvo paindependence, tikauya paUS dollar rikashayika zvakanaka nekuti tanga tisiri productive, tikaenda paRTGS currency, tikabvepo tikaenda paZimbabwe dollar local, tikabva tasvika manje taapa zigi.
Nechikonzero chei muchidaro?
Dzese dzinongofa mari idzo dzine nhau yekuti hadzisiri backed neproduction. Hakuna mari inosimba kana techiti tagadzira mari senyika totadza kuita production, nekuti tikasaita produce tichapesa tatenga zvinhu zvakawanda kunze kwenyika zvibudisa foreign currency, mari yacho yobva yatanga kuita crash pa black market, tasama rates. Chimwe ndechekuti money supply, mari inoprintwa munyika irakawandisa.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Takaona Zimbabwe yanga iri number 1 pasi rese gore rapfuura pakuprinta mari, nekuti mari yedu yakawedzera ne 2000%, dzimwe nyika dzichiwedzera mari ne 10%. Saka izvozvo tikaprinta mari yakawanda anopedzisira marara, hapana mugare. Ini handina mushina anoprinta mari, handisini ndinomanaja central bank, handisini ndiri kubhadhara maroads ari kubhadhara namutuli nqwe, ishandisa macash. Havisati zvambotarwa kueconomics, unogadzira mugwagwa necash. Chinotengwa necash ichingwa. Mugwagwa unoshandiswa inonzi long term finance, mabonds ndo anoshandiswa anongare 10 years 20 years, kwete kugadzira road ungaonotenga chingwa. Saka mari iyo yapowa macontractors, uende pamusika mutema onotenga mari pablack market maus. Saka chimwe hurumende yeZimbabwe dzigiri budirira izvozvo vari kuramba mari yavo yehurumende. Takavataurira kuti kana imi mechitenda mari yenyu kuti inoshanda, right, chitambirai kamari yenyu kumapassports, chitambirai kamari yenyu paduty. Vanhu pavanobuda kunze kwenyika vanotenga macommodities avo ekumatax shop, ngavabhadhire duty nezigi. Chitambirai kamari yenyu kumagarages kwefiwoko, hurumende iri kuramba, right. Saka zigi inherera haina mubereki. Saka kana mubereki wacho waramba kugadzi kuchengeta mwana wake mubereka enova hurumende, ko isu chedu chiipa muchatodhongi nebere.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nedurban university of technology muzvinafundo Gift Mugano vanga vachitaura vari parunare muHarare. Sangano remubatanidzwa wenyika dzekumawirira reEuropean Union rinoti ndiro rinotenga maruva nezvimwe zvemumagarden zvakawanda kana kuti horticultural products kubva kuZimbabwe kudarika dzimwe nyika dzose. Izvi zviri kuuya panguva iyo vehurumende neZANU PF vachiramba vachichema-chema nerekuti zvirango zvakatemerwa nyika ndizvo zvapa kuti upfumi hugwadame. Mashoko eEU aya ndiwo anotaurwawo nehurumende yeAmerica kuti yakatemera zvirango vanotonga nedemo nekuita uori vakaita semutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Asi hurumende inoti zvirango izvi zvakatemerwa nyika nekuti yakatora minda kubva kuvachena ichipa vatema. VEU nemuzinda weAmerica muZimbabwe vanoti vanenge vari kumusika weZimbabwe International Trade Fair kana kuti ZITF uri kutanga svondo rino kuBulawayo. Mukuzeya nezvenyaya yekudyidzana kweEU neZimbabwe, tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaEd Mahembe.
Zvinokudzwa kuti kune mukana uripo kuti Zimbabwe itengese zvinhu zvayo kuEU, and mukana uyu wagara uriko kwenguva yakareba. Ndozvo zvekuti vanhu vanotaura kuti vanotaura nemasanctions, asi mukana uyu haunambogara wavharwa, nokuti hakuna zvetinoti Zimbabwe exports neimports hazvida kugara zvambovharwa. Changa takangovharwa ndechekuti pane mamwe makambani angaiswa pamasanction nevamwe vanhu vangaiswa pamasanctions, asi zvekutengesa nokusatengeserana zvagara zviripo. And ndinotofara ndichiona kuti EU vari kuuya kuZimbabwe here, vari kuzama kutiratidza kuti ushamwari hwo huripo uye mukana uyo huripo.
Zvinorevei mungajekesa ipapo?
Zvireva kuti makambani edu muZimbabwe vanoda kutora mukana uyu, mukana wakanaka chaizvo, nokuti number one vari kuti kune chino chavanoti duty free, kureva kuti kana tinenge tichiita ikoko zvinhu zvedu hazvinenge zvisingaecharge duty. Number two vari kuti inonzi quota free. Quota free ndeya yekuti havana limit kuti kana matipa zvakawanda zvakadai kana matekesa zvakawanda zvakadai chiregai. Saka mukana wakakura chaizvo kuti dei kuri kuti vanhu muZimbabwe kunyanyanya veZimbabwe Trade Fair nevamwe vakatora mukana uyu kuti vakwanise kuti vanokwanisa vavo kuexporta vaexport.
Tiri kunzwawo veEU vachiti vanenge variko kuZITF gore rino. Musika uyu wakakosha zvakadii weZITF?
ZITF yakakoshesesa kuti vanhu vanatsokunzwisisa kuti wakosha sei. Topa kunzwisisa kuti chinonzi World Trade Organization unova iyo totongoti bato rakaitwa United Nations kukurudzira kutengeserana pakati penyika uyezve kutengeserana munyika. Saka ZITF iyo inofamba nedonzvo iroro rokuti tiwane kuva netrade kana kuti kutengeserana pakati peZimbabwe nedzimwe nyika. Saka ndo panotadatso kutaridzwa zvinhu zvese zvinogadzirwa muZimbabwe zvinenge zvine mukana wokuti zvitengeserwe muZimbabwe imomo, asi kunyanyanya zvinenge zvinotengeserwa kune dzimwe nyika. Saka kana tikakwanisa kushandisa mukana yakadai seizvozvo, zvinoreva kuti vanenge vachida kutengawo zvinhu muZimbabwe vanouya vachizviona, yatoti showcasing, vaone vachizviona kuti muZimbabwe unogadzirwa zvinhu zvakanaka kudai vokwanisa kutenga.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nekambani yeUnderhill Corporate Solutions vaEd Mahembe vachitaura vari parunare kuSouth Africa. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mukuru wechitendero muIran Ayatollah Ali Khamenei vatenda mauto enyika yavo nekwavati kubudirira kwaakaita nekutumira ndege dzemhando yemadrones kuIsrael uye kudonedza zvombo zvakakandwa neIsrael munyika mavo. VaKhamenei vasangana nevakuru vemauto enyika yavo nhasi. Nekune rimwe divi, Israel inoti yakakwanisawo kudonedza zvombo zvakawanda zvakakandwa neIran munyika iyi. Iko zvino tochienda kuna Taboka Ncube achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Ndino kugamuchirai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro navaLuke Mugobo, avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki nevamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program. Ngatinzwei vachitsanangura.
Organization yedu iripo kuedza kuti vana navana shirikadzi nemayuthi tivaitire zvinhu zvekuti vashandise maoko avo. Takaenda kuona kuti mayuthi edu mazhinji vakuita maningi zvindu zviya zviri ngatinge chirungwa donoshona itikati abstract zvindu zvekuita zvisina maningi maoko mukati saka takaenda kuona kuti kavadzidzisa kuti zvakakosha kuti vashandise maoko avo
pane mabasa akaita sei amuri kuvadzidzisa
ngatitore typical example yekwedu kwatiri kwetinoshanda tiri kuchipinge uko Chipinge injimbo ine miti yakawanda mawaitera magum tree zvekuti tinofunga kuti susuka vana vakomana ava nevasikana tinoda kuti vashandise maoko kwavo kuita zvekunasira furniture vari vasikana nevakomana vachiita zvekusona izvi kugadzira sipo kugadzira kobura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavanokwanisa kuita ndo zvatinenge tichivadzidzisa semuenzaniso
vana vabatsirika vawanda sei kana kuti vese vagona kubatsirika nesangano renyu vawanda sei uyezve ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatarisira kuti munge muchiita munguva inotevera
pari zvinezvi nekuti organization yedu ichiri diki tine vana 10 vari kuenda kuprimary vatiri kubhadharira maschool fees kuvakomana tine almost 20 vatiri kushanda navo vana mai tiri kushanda navo vanosvika 20 saka kune vakomana nevasikana vatinoti mavulnerable youth ava nevamawidow achiri able tiri kushanda maningi navo tichipa inozvi psychosocial support zviya zvekutoonana navo totaura navo teinzwa zvavanofunga vari vakomana nevasikana teidiscusa navo matopical issues teitaura navo teivapa guidance and counseling ndo kwatakanyakurerekera ikoko asi nekuenda kwenguva definitely tinoda kufunga maningi ngebig program yatinofunga ndiyo inozi YEP youth education pack
zvichida pane vamwe vakaterera vangadawo kuti vabatirane pamwe chete nemi vanogona kukubatai sei
vakasununguka chaizvo chaizvo kutibata noti nesaling mari asi ngemaidea chaiwo chaiwo nekuti zvekubatsira izvizvi hationi zviri zvinhu zvekuti ungati ndoda kuzviita ndiri ndega saka tingavada stiri kuti vatibate vanotibata veishandisa foni inoti +26378563642 kana kuti +26378756524
ndeapi mamwe mashoko amungada kusira vatereri tichitarisa basa ramuri kuita iri uyezve kurudziro yamungapawo kuvamwe
ndikada kupedzisira nemashoko anotika muupenyu zvakanaka kuti zvidiki zvatiina zveizvozvezvo togovanawo nevamwe ngechirungu ndingangoti need to be very unfortunate kuti munhu wodya sadza uri wega mamwe vachishupika kana kuti vasina zvavanoita saka ndaida kupesa nechitika mawidows edu shirikadzi dzedu idzi nemayouth edu atiri kuona nhasi unoyo tikavatsvakira zvekuita belief yedu ndeyekuti definitely vanokwanisa kushandisa maoko avo then mitoriro kurovana nezvatinoona zvese zvekuita musikanzwa zvinopera nekuita zvishoma because tinenge tadzidzisa aculture yehard work hard work ndiyo culture yatinoda kuti dai mayouth edu vangaramba vakaibatirira kuti nyika yedu ibudirire
kwanhasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaluke mugobo avo vakatanga sangano rinobatsira vechidiki rine vamwe rinonzi Chipinge Vulnerable Children Intervention Program ndinokutendai vateriri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi tinokupai zvekare chimwe chirongwa chevechidiki sondo rinouya ini ndini Tavoka Ncube ndiri muWashington DC
tinotenda Taboka iko zvino tochienda kuna tanonoka wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Manheru akanaka vatereri ndinokuchingamidzai muchirongwa chenyu chezvechitendero Nhasi ndinokupai maaudio amakatumira kuchirongwa chino muchipa pfungwa dzenyu pamusoro penyaya yechitendero chechikristu nezvechivanhu
Ngavarege kutaura vachiti varungu wakatiunzira umwe Mwari. Mwari akasika denga nenyika napasi, haana kusika denga nenyika napasi rewarungu, haana kusika nedenga repasi rewatema. Zvinotaurwa nebhaibheri kuti kumaund Sinai kwakabuda murenje mana nezvihuta zvakadyiwa nevana vaIsraeri. Munyika menyu muno muZimbabwe makanga muchiwanikwa kumuti usina zita, sadza raiwanikwa pamuti. Kuchikomo chematojeni chiripo nhasi pamatepereland South Africa kwaitaura Jehovha Mwari, asi ivo vakati midzimu yavo nekuti havana kunge vachiziva kuti midzimu iyoyo yaitaura kupi. Nhasi tinoda kuti tiwatiudze ivo mai awa kuti havana here munhu wedzinza ramwari wewadzimu wavo aitaura pamatojeni uye angavabatsire kuti pamakomo epamatojeni pataure? Havana here umwe hama yemidzimu yavo yakange ichibuditsa sadza kumuti usina zita, vandotaura naye andouchirazve sadza iroro riwanikwe? Jehovha Mwari mumwe chete Baba, asi nhau yemidzimu nemitupo yavataura iyo, werengai pana waRoma chapter 1 verse 21 kuenda ku29. Ndanga ndichida kutaura zvikuru paverse 22-23. Inoti kunyange waiziva Mwari havana kukudza Mwari saMwari, asi wakatotora Mwari kuwachimuita mufananidzo wechinhu chinofa, wakatora Mwari wachimuita mufananidzo wemunhu anofa. Mufananidzo wemunhu anofa ndipo panowanikwa midzimu, nekuti midzimu inowanikwa pamunhu akafa.
Makadimukoma tanonoka. Ini maonero angu ndeyekuti dei zvichinzi zviri kuenderana zvitendero izvi, tingadai tose mazuva ano taakuendesa nyaya dzedu kuna Jesu Kristu, because iyeye musika wanhu wavanoti ndiye musika wavanhu wavanotumira nezvinhu akazviramba, akatumira Jesu aona kuti nyika yavora nezvivi. Jesu akauya akafira nyika, Jesu ndiye akazoitira kuti shoko richifamba richisvika kuAfrica, nekuti wakazotisiyira shoko muna Matthew chapter 28 verse iri ya 19 na 20, inoti endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, vababhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene.
Nhau yataurwa iyoye zvechitendero namuzvarawo ataura kuti tinotenda kuvadzimu wedu ndiwo chokwadi chaichaicho ichocho. Izvi zvevau izvi ndezvekubatira pamusoro. Ndichiri kuyeuka rimwe gore ndishandira umwe muchena, akandiudza kuti African, that's why muchisuffer more. Makarasa chitendero chenyu mukada chevamwe, saka muri kunyanya kutambura. Isu tinokoshesa midzimu yedu. Tererai makare kare kwaibikwa mukwerera, mvura yainaya zvakanaka, kukaita matenda woenda unobvunzira masvikiwo. Chero nguva yehondo chaiyo chaiyo vaienda kunobvunzira kumasvikiro, tofamba sei? Asi nekuda kwekuti vachena vaida ufumi hwedu, vakazoona kuti simba revanhu hakutirikwanisi, ngati varasise chitendero chavo. Tikavarasisa zvatiri kuda zviyana godhi nemombe neufumi hwese hwemunyika muno, vanokwanisa kuzvitora. Ndo zvakaitika, ndobva vatipa izvozvo.
Kana Atete vataura nezvechitendero chechivanhu, vanoziva chokwadi. Ini ndinovatsigira nekuti chitendero chedu chaitonamata zvokutoenda kuna Mwari. Tikatarisa ivo vekuchecha vechikrishaniti, vanochengetedza mitemo inogumi. Isu isati vauya kuno nechikrishaniti kuAfrica, mitemo inogumi taingoitevedza.
Ndoda kutsigira hangu mufundisi chavasarira pari kutaurwa nenyaya yechikristu netsika. Pane pavasirira. Ichi kana iri nyaya yechivanhu, chainonetsera ndechekuti izvozvi hakuna achaziva kana kugona kuchiita chivanhu chacho nemazvo.
Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu kuWhatsApp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ngatisanganei zvakare zvondo rinouya, apo ndichikunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ndichikusarisai nemufaro, ndini wenyu Tanonoka Wande, ndiri kuVOA Studio 7, Washington DC.
tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo tochimbotarisa zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Highlanders yarohwa 2-1 neChicken Inn. Dynamos yarohwa Tail 1-0. Manika Diamonds yarohwa Capes United 1-0. Wange yaita Mangange 0-0 neNgezi Platinum. Bulawayo Chiefs yarohwa Simba Bora 1-0. Mukuziya nezvenyaya yemitambo yatambwa nhasi iyi, tabata nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambira chikwata cheCapes United neBaimo, tikatanga nekumubvunza nezvemutambo weDynamos neTel 1.
Iko zvino izvi nemafambiro anga achiita maresults eDynamos zvanga zvisingafadzi. Vanotungamira chikwata vanga vasiri kufara, masupporters vanga vasiri kufara. Saka dai kuri kunzi nhasi havana kuwana result yavawana yekukunda iyo idai tiri kutotaura imwe nyaya izvozvi. Nekuti vatsigiri vacho havana patience, zvekumira vachimirira izvozvo havana. Ende uyewo Dynamo setimu hombe kwairi kwacho kwayanga irivo palogo hazvinyatsoratidze ukuru hwedynamo. Saka ndinoti result yakanaka chaizvo kunakaka nekuDynamos uye nekubhora rese remuZimbabwe.
Totarisawo mumwe mutambo wanga wakatarisirwa nevakawanda pakati peHighlanders neChicken Inn.
Mukadzitarisa timu idzodzo munoona kuti dzagara dzichingonetsana gore negore. Idhabhi. Saka nekuti dzese dziri kubhuruwayo bhora iroro ragara rinonetsa. Vakomana vanenge vachigara munzvimbo imwe chete vanogara vachitaura nezvebhora iroro. Saka kuti unyatsoti inenge inokunda imwe ndeipi unoishaya. Asi nhasi vechikenini zvavo mukatarisa pavanonyora paya panonzi paTwitter yaakunzi X zviya, mukatarisa hendo yavo yechikenini vanga vachingoshoropodza Highlanders kubva nezuru, kubva kuswera kwanezuru ndingangoti sondo rese. Asi ndazongofara kuti vakwanisa kuzadzikisa nekukunda kwavaita Highlanders. Asi mutambo uyu kazhinji kacho unongoenda kwese. Saka ndinodayira kuti changu nyanya kurwadza ndechekuti vakoma vaHighlanders ndivo vanga vari pahome uyezve vanga vatanga season zvakanaka namurayiridzwa wavo mutsva Kaini.
Totarisawo Capes United yarwa zvakare neManika Diamonds 1-0. Zviri kufambawo sei Capes uku?
Capes ndingati gore rino yanga yatanga zvakanaka, asi nyaya inonyonetsa kuCapes ndeyekuti havana iye yatinoti consistency. Havakwanisi kuramba vachitamba zvakanaka svondo rino nerinouya nerinouyazve. Vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya vanogona kutadza, vakatamba zvakanaka svondo rino rinouya kukunewa. Saka haisi timu yekuti mungatomira muchitemba kuti timu yedu. Uyezve kuCapes nhau dzemari ikonei dzakati nyararei, asi kazhinji kacho mukaona yatanga kudyiwa kunogona kunge kune zvimwe zvaakutotaurika kuseri ikoko.
Nyanzvi munyaya dzemitambo momoyo akambotambirawo chikwata cheCapes uye cheBaimo achitaura ari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mushayavanhu vanoti mari yose iri kudiwa yemazig yapera kudhindwa yangomirira kuparurwa svondo rinouya. Asi vamwe vanoti kudhinda mari itsva uku kupedzera hoko padehwe retsindi. ZITF yotarisirwa kutanga nemusi wechipiri veEuropean Union nemuzinda weAmerica muZimbabwe, vachiti makambani anobva kunyika idzi anenge ari pamusika uyo. Sezvo nguva yedu yapera, regai tichikusiyei mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele, asi musakanganwe kuteerera chirongwa chedu mangwana nenguva dza7 PM.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA. eindebele.